Mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, vatavane moyo, vanoti vatatu venhau vari kuramba vachimbunyikidzwa munyika, zvisinei nekuti Zimbabwe yava nemutungamiriri mutsva vaEmmerson Mnangagwa, zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro nemauto muna 2017. Vamoyo vanoti ongororo dzinoitwa nesangano ravo dzinoratidza kuti hapana zvakawanda zvati zvachinja munyika munyaya dzezvekuburitswa kwenhau. Vamoyo vanoti panguva yeutongi hwavaMugabe vatatu venhau vaimbunyikidzwa nemutemo nemapurisa, asi vakati pasi pehurumende yavaMnangagwa ongororo yavo inoratidza kuti vechiuto ndivo vari kunyanyokanganisa mashandiro evatori venhau.
Munguva yavaMugabe taiona kuti vatatu venhau vanenge vachitaura vaimbunyikidzwa kushandikidzwa nemitemo iripo, kasi zvere zvainyanya kuitika mirizhonga kana kumbunyikidzwa kwaitwa vatatu venhau nevavanenge vachitaura kwaibva zvikurusa kumapurisa aita akasafara nebasa riri kuitwa nevatatu venhau, vaikaruka vangosvika panzvimbo kana kuti muri kutepfenyurwa kana munhu mukuru kunyorwa nhau, vobata vatatu venhau vakandira muzvizarira. Kasi isu zvatinoona mumwaka uno kubva 2017 pabviswa vaMugabe nechisimba kuburikidza nemauto, taona kukwira kwenyaya dzekumbunyikidzwa kwevatatu venhau.
Vamoyo vanotiwo uwandu hwevatatu venhau vanoshungurudzwa huri kukwira, vachitiwo muna 2016 vatatu venhau 23 vakashungurudzwa mugore iri, zvichienzaniswa ne36 nevatanhatu vakashungurudzwa muna 2018.
Muna 2016 takaona kwakasungwa kana kuti kwakavhiringwa vatatu venhau vanosvika 23 nekubatwa zvisina kunaka vachishandisa mutemo. Muna 2017 takangokwanisa kuona pachimbunyikidzwa vatatu venhau neavo vaitaura zvisingawirirani nehurumende vanosvika ku16. Patinondopinda muna 2018 takaona vanhu vakambunyikidzwa vachisvika 36 pamwe chete.
Sangano remisa Zimbabwe rinotiwo kunyange hazvo patanga gore rino kwambunyikidzwa vatori venhau vasere, kuvhiringwa kuvatori venhau kwakaenda pachinhanho chepamusoro apo kumahofisi e263 chat kwakakandwa zvombo zveutsi hunokachidza.
Hasati tamboona vatatu venhau vachikandirwa chiutsi chinokachidza chinototaura chetiega mumanewsroom avo zvatakaona musi uno pavakasvika ku263 chat offices. Izvi zvinoratidza kuti kumbunyikidzwa kuvatatu venhau kuri kutora mumwe uso husati hwamboonekwa.
Asi munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vanoti ivo vari kuona musiyano mukuru pakushanda kuvatori venhau vachienzanisa nehurumende iripo pari zvino nenguva yavaMugabe. VaDongozi vanoti hurumende iripo iri kuratidza chido chekuchinja mutemo kuitira kuti vatori venhau vashande zvakasununguka. VaDongozi vanotiwo hurumende iripo iri kutora pfungwa kumasangano ese ane chekuita nezvenhau.
Tamboona tacherechedza kuti chido chiripo zvikurusisa kuti pave nemaitiro matsva ebasa kana kuti ekushanda. Takamboona hedu kuti kushungurudzwa kwevatori venhau kwakambodzikira zvikurusisa kuvanhu vehurumende kudivi remapurisa. Ndinodavira nyaya yekuti yange iri nzira yokutiwo tigamuchirwewo nedzimwe nyika sedispensation itsvawo iri kuedzawo kuita basa nenzira dzakasiyana. Uyezve ndingangoti iro kuzvipira kwehurumende iyoyi yavaMnangagwa yokuti vanoedza kuti mitemo isandurwe, uyezve masangano akasiyana siyana achiuyawo achiisawo pfungwa dzavo dzokuti vaone kuti mitemo ingashandurwa sei.
VaDongozi vanoti panguva yavaMugabe pane mutori wenhau akatakatika itai dzamara uye vazhinji vaisungwa. VaDongozi vanotiwo kunyange hazvo hurumende pachayo isingachanyanyi kuvhiringa vatori venhau pane dzimwe nharadada dzisinei nehurumende dzinovhiringa vatori venhau. Ukuwo Zimbabwe Media Commission inotinoona sekuti vatori venhau vari kushanda zvakasununguka, asi chonetsa ndechekuti vatori venhau havasi kuita basa neunyanzvi. mumwe mushandi wekuZMC vaakadhemichina mhora vanoti dzimwe nguva vatori venhau vanosungwa nekuda kwokuti vanenge vasina kuzviratidza kuti vari pabasa asi vakatiwo dzimwe dzenguva kutotadza kuziya kwemapurisa kukosha kwevatori venhau
vatambudziko rero nderokuti mamwe majina anenge anosungwa ari pakati pemadhemokirasi kana vasungwa vavo then vakubudise chi accreditation card but internationally even generalism you should be unofanira kumira uchiona kuti journalist ari apa masecurity vanhu vesecurity varo kumademonstrators ara and normally vanofanira kupeta yatoti protective clothing kuona kuti zvakamira sei but iriko dambudziko ratinoripodo rekuti kune mapurisa anenge auya maybe kuzovharidzapo mishonga in the like it depends now on an individual but what is the law say is to say those journalists should be given the freedom to gather information essentially. So sometimes you find that the challenge is given by individual police station, not necessarily the police force.
Mukuru weZMC vachakataona mahoso vanotiwo mitemo iripo uye bumbiro remitemo yenyika rinochengetedza vatori venhau nekudaro vanovhiringidzwa pabasa vanofanirwa kunomhanyara.
When you are operating as a journalist, you are fully protected. If a policeman violates that, then the policeman is underpowered most of the time. Nhamo inoitika ndeyekuti the journalists have become political commissars of political parties. And instead of doing journalism, they are doing political work. Azorova ndopaanobudisa kadhi ndiri journalist.
ZMC iri kukurudzirawo veruzhinji kuti varege kuvimba nezvinobuda pamadande mudande kana kuti social media vachiti pane manyepo akanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndine Rutendo Mawere.